Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete yura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Nasangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zviita 5 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika wasvika pazviuru 10,547 kana kuti 10,547 mushure mekuwanikwa kwevamwe vanhu 123 vaine chirwere ichi uye kufa kwemunhu umwe chete kuManicaland. Kuvhota kwekusarudza nhengo dzeutungamiri hwematunhu madiki kana kuti District Coordinating Committee kwebato reZANU-PF kunononoka kutanga mumatunhu akawanda nekuda kwezvinyingamupinyi zvakasiyana-siyana. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance Vatendai Biti vanobvisiswa zviuru 10 zvemadhora emunyika semari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekurova mumwe mudzimai wekuRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika wasvika pazviuru 10,547 kana kuti 10,547 mushure mekuwanikwa kwevanhu 123 kana kuti 123 vaine chirwere ichi. Munhu mumwe chete akafawo nezuro wakare kudunhu reManicaland. Pavanhu vabatwa vaine chirwere ichi 100 kana kuti 108 vanhu vagara vari munyika kuchiti vamwe 15 vanhu vakadzoka kubva kuSouth Africa. Uwandu hwevanhu vafa munyika hwasvikawo pa 200 kana kuti 218. Johns Hopkins University yekuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika 56,000 ane zviuru 30 vafa vachidarikawo 1,000,000 nezviuru 521 kana kuti 1,521,000. America iyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa neCOVID-19 pasi rose yave nevanhu vanodarika 10,483,000 kana kuti 14,373,000. Vanhu vafa vadarikawo zviuru 290 nezvipfumbamwe kana kuti 279,000. Nyika dzinosanganisira iyo America neBritain dzinoti dzave nenhomba inokwanisa kudzivirira kupararira kweutachiwana unokonzera chirwere cheCOVID-19. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri veMDC Alliance Vatendai Biti vabhadhariswa zviuru 10 zvemadhora emuZimbabwe semari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo panyaya yavari kupomerwa yekurova mumwe mudzimai wekuRussia amai Tatiana Aleshina muHarare svondo rapfuura. Kuvhota kwekusarudza nhengo dzeDistrict Coordinating Committee dzebato reZANU-PF mudunhu reMidlands kwanonoka kutanga nekuda kwezvimhingamupinyi zvinosanganisira kunaya kwemvura yakawanda. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kusvika panguva dzao hanmaskati kuvhota kwange kusati kwatanga munzvimbo dzakawanda dzange dzichifanirwa kuvhoterwa nekuda kwezvimhinga mupinyi zvakasiyana siyana. Kuvhota kwange kuchifanirwa kutanga na 8 mangwanani kuchipera na 4 maskati. Asi pasvika Studio 7 pachikoro cheChaplin kuma 9 makuseni pange pakavharwa. Mumwe anochengetedza pachikoro ichi uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo sezvo ati havabvumirwe kutaura nevatapi venhau. Atanga akanzwa kuti pane sarudzo dzichaitwa pachikoro apa asi dzange dzisati dzatanga uye ange asingazivi chikonzero chekuti sei dzanonoka. Vachizivisa vatapi venhau nemafambiro ari kuita zvinhu vakafanobata chinzvimbo chemutauriri webato reZANU PF vaPatrick Chinamasa vabvuma kuti sarudzo dzanonoka kutanga munzvimbo zhinji. Vati kunyange hazvo zvose zvinodiwa zvange zvavepo nezuro manheru kusanganisira mapepa ekuvhotesa kana kuti maballot papers kugwa kwenorth mapepa aya anonoka kusvika nekuda kwekuzara kwenzizi.
Mvura iri kuti popopo kwese kwese zvakanganisa kuenda kwemaballots edu. Infeti pane motika dzakanyura dzadzine maballot boxes dzakazototsvagirirwa kuti todzinyurura sei pakaita chipitipiti vanhu vaona kurarama. Vari kuita izvozvo kwese kwari kuenda kuti imvura chete iri kuti popo zvinoita kuti zvinoite kuti tinotanga sei. So hapana zvatanga paito that I can tell. But tichanzwa by the end of the day kuti kune kwatangwa here and wafamba zvakadini.
Bokare District Coordinating Committee rinenge rine nhengo 23 asi zvimwe zvinzvimbo zvitatu kusanganisira chemumiriri wemadzimai newe vechidiki zvinozovhoterwa pashure nemapoka maviri aya. Vachinamasa vativo nevamwe vakuru vakuru vepolitbureau vanosanganisira mukuru weboka remadzimai amai Mabel Chinomona navapo Mangwana ndivo vakatumwa nebato ravo kuzoona zviri kuitika mudunhu reMidlands. Asi vati kune nhengo 6 dzemakomiti ematunhu maviri eBulawayo neManicaland dziri kushanda pamwe nevedunhu reMidlands pakuona kuti sarudzo idzi dzafamba zvakanaka. Vachinamasa vati bato ravo rakabvumirana kushandisa gwaro rebato ravo revavhoti ra 2017. Bato ravo rinokoshesa kutevedzera matano ekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vachiti izvi zviri kutevedzerwa pasarudzo idzi. Vanhu 120 ndivo chete vanovhota musarudzo idzi uye vachinamasa vati izvi zvinoita kuti sarudzo idzi dzisanyanyonetsa kuita.
Tawimbisa nekukurudzira kuti tikwanise kunge tichichengeta COVID-19 regulations.
Takupindura mubvunzo wekuti vanoona sei uwandu hwevanhukadzi vari kuda zvinzvimbo musarudzo idzi. Vachinamasa vati vanoshushikana zvikuru kuti vanhukadzi ava vashoma. Namai Chinomona vatsinhirawo izvi vachiti chikonzero chikuru ndechekuti vanhukadzi vakawanda vachiri kutya kuda kupinda pazvinzvimbo zveutungamiri nekuda kwetsika yekufunga kuti varume chete ndivo vanokodzera.
Une kanenge kakujairira kanowanikwa kubva kuna ana baba ivo vanofungidzira kuti chigaro cheucheya chinofanira kunge chiri chemunhu wemurume. Zvotojairira nyangwe madzimai acho otobvuma kuti panofanira kunge pane munhu wemurume. Asi tiri kuedza repatinokwanisa kuti madzimai amire pazvinzvimbo zvose kubvira pana ucheya ipapo kusvika pane pekupedzesera.
Senzira yekuedza kubudisa zvinhu pachena vachinamasa vati zvinenge zvabuda musarudzo zvicharatidzwa panzvimbo dzose dzinovhoterwa asi zvose zvichabuda musarudzo zvichazoziviswa kumuzinda webato muHarare. Sarudzo dzemaDCC dzakambenge dzambosendekwa parutivi munyika mose nekuda kwekuti dzakakonzera mutauro mukuru mubato reZANU PF kunyanya mudunhu reMidlands umo makamboita mhirizhonga. Asi vachinamasa vati sekuziva kwavo kwange kuine runyararo munzvimbo dzose dzange dzichiitwa sarudzo. Vati nekuda kwekuti dzanonoka kutanga sarudzo dzinogona kuenderera mberi mangwana uye zvinenge zvabuda zvozotanga kuziviswa nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini kudzanai Musengi.
Zvakadaro sarudzo dzemusangano weZANU PF kuManicaland dzekutsvaga vachange vari nhengo dzeDistrict Coordinating Committee kana kuti DCC dzinonzi dziri kunetsa kubatanidza sezvo mapepa ekuvhotesa ari mashoma uye vanhu vanotarisirwa kuvhota vari kupfurikidza vanotarisirwa kunge vachivhota uyewo pane dzimwe nzvimbo mapepa ekuvhotesa asiri kukwana. Mutoro wedu enhaulo yedhamumwoyo anotipa nyaya iyi.
Kuno kuManicaland nzvimbo dzashanyirwa neStudio 7 dzange dzitarisirwa kunge dzichivhotiswa vanhu kwange kusina vakawanda vaendako uye nekumwe kunotarisirwa kunge kuchisvikwa zvabuda kunzvimbo idzi kwange kusina zvakanyanya zvaitika dzimwe dzenzvimbo dzange dzichivhotera vanhu pasarudzo dzeDCC idzi dzinosanganisira Bering Primary School, Mutare Junior School, Chipswell nekumwewo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato rezano PF kumanikaland vakenneth saruchera vanoti vanofara nekufamba kuri kuita basa vasaruchera vanoti vanotarisira kuti zvichabuda musarudzo zvinoziviswa mangwana vadaniel mackenzi ncuve sachigarowo wezano PF kudunhu remidlands ndo vari kuona nemafambisirwo ari kuitwa sarudzo kuno kumanikaland
zviri concerning mabalot papers kuti mabalot papers akashota but taona kuti sezvo mabalot papers zakaprintwa ari mashoma in some cases nokuti because of time nenguva yayapera saka taabalansisa kuitira kuti kumwe kuno instead of 120 kuinde 80 kuinde 90 tozoona pakuvhota apa kuitira kuti pamwe panopane pavhota vari vashoma totora mumabalot papers tichivamuvha chinda kumwe so that munhu wese apiwe mukana wokuvhota
vamakenzi ncuve vanoti kunyange hazvo chiitiko ichi chanonoka vari kuedza napo sepo vanogona napo kuti zvinhu zviitwe pajekerere vanoti zvakare mamiriro ekunze yakanganisa kufambiswa kwebasa rekuvhota nhasi
ari zvino tichangopedza kudeploya zvatitorera bit nguva yakati all asi vanhu vaida inda out kuitira kuti vanhu vese vezano PF vane chido chokuvhota vapiwe mukana wokuvhota isu sezano PF tisu tinosimbisa zvikuru democracy saka internal democracy yedu inofanirwa kuonekwa kuti is true iri right and inoencourage kuti vanhu vazviexpresse zvido zvavo zvibude vavhotere munhu wavanoda kuti avatungamire
zvichakadaro vamakenzi ncuve vanoti zano PF iri kucherechedza zvakare kuti sarudzo idzi dziitwe pasina njodzi yekuti pane vangabatwa nechirwere checovid-19 kuburikidza nekutevedzera zvakatarwa neveutano
its important kuti covid-19 kuli maregulations acho atevedzerwe sezvaari nokuti yezvino yakusimukira zvakare saka tidi kuti vanhu vedu vakuvara necovid-19 saka face mask sanitization in some cases using sanitizers zviri kutevedzekwa saka vanhu vedu now they are well aware of the dangers of COVID-19.
Vari kukukwidzana pachigaro chepamusoro-soro chedunhu reManicaland cheusachigaro vanosanganisira vaimbove murwiri wehondo yerusununguko vaIvan Mbengo, muzvari Cecilia Gambe, vamuparutsa naamai Lorraine Mukodza. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndine Loida Moyo.
Zimbabwe chiri muAmerica muzvari Patience Mberengwa avakashaya mushure mekurwara kwenguva pfupi muguta reNebraska vari kutarisirwa kuendeswa kunoradzikwa kumusha mavhiki anotevera sezvo vasina veukama munyika iyi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri kubatanidza mari kuti mutumbi wamuzvari Mberengwa uendeswe kumusha kwavo kuchitombo Rwizi kumashonaland west. Muzvari Mberengwa vanga vagara muAmerica kwenguva ndefu uye vavakidzani vavo kuNebraska kwakare vanoti munhu aifarira kubatsira vamwe izvo zvaita kuti vazhinji vatambanudze maoko mukuunganidza mari yekuti vaendeswe kumusha. Mumwe mugari wekuNebraska vapinewo moyo vanoti shuviro yavo ndeyekuti muzvari Mberengwa vakwanise kunoradzikwa kumusha kwavo sechikumbiro chakaitwa naamai vavo. Marvelous Mshanganya wewe Studio 7 aita hurukuro navamoyo kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi.
Takashayikirwa nehazvadzi yedu Patience Mberengwa anobva kuZimbabwe kunzvimbo yechitombo Rwizi akashayikwa neSaturday around 4 PM so 28 November. So as you are speaking tikutoreza mari yokuti titumire mutumbi wake kumusha because family yake isiri kumusha hapana ariko kuno Patience taigara tese saka kusvika pakuzoshaya ndindaitovhizita nedzimwe shamwari kuna kuhospital.
Vanga vachisimbirwa nei?
She was having problem namakumbo ake anga avazvimba saka akazoenda kuchipatara vanga vachitofanira kudischargewa Then all of a sudden we had that shared heart attack.
Vanga vaine makore mangani ekubereka?
Vanga vane 40, born in December 1, 1979.
Iko kuno vanga vari kubata mabasa api?
Vava shanda ku insurance. Vanga shanda neze insurance.
Saka parizi no hurongwa wakamira si?
Parizi no pane GoFundMe mi atakaita kuti tireze mari yekuti tumire mutumbi wavo kumusha.
Vanga vaine mhuri here yavo?
Vanga vasati varorwa, vanga vari single.
Mari yamuri kutarisira kuti mukwanise kunge muchiunganidza yakamira si?
Right now target yatakatarisa i $20,000 and we're almost halfway there.
Vanenge vachida kubatsira vanofamba si?
Vanenge vachida kubatsira vanokwanisa kuisa pa GoFundMe ipapo. Kana vachida madetails vanogona kundibata parunhare +1 402 310 1661 +1 402 310 1661. Vakandibata ipapo then ndinobva ndavapa madetails ekwavanokwanisa kutumira mari kana vachida Zelle kana Cash App, but mainly I emphasize kuti vatumire pa GoFundMe.
Izvozvi mhuri yavo iri kuZimbabwe iri kutambira sei zvaitika izvi?
Vakashokeka nokuti vachitofunga kuti vachauya kumusha samama vacho vanga vakatoshaikirwawo nababa vavo muna zvekuti ndo zvimwe zvakazoita kuti musikana uyu arware nenyaya kunyanya kufunga.
Vanga vari mumwe wevakidzani vamuzvare Mberengwa vapineo moyo vachitaura vari kuNebraska muAmerica naMavelous Musanganya uye weStudio 7. Tomutarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutongo wedare remuHong Kong wasimbisa kurudziro yekuti paumbwe hurongwa hwakazvimirira hwoga hunogamuchira zvenyunyoto zvinopomerwa mapurisa panguva iyo paine kuchema-chema munyika iyi, pamwe nekunze kwenyika nekusungwa-sungwa kwevanhu pamwe nekushandiswa kwechisimba nemapurisa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ane sangano riri kushanda nemadzimai nevana vechidiki panguva iyo Zimbabwe nepasi rose vari kurangarira chirongwa che 16 days of activism against gender based violence.
Ndinonzi mai mukchanyara Cynthia Mukamure, ndinoshanda kubazi remadzimai rinonzi Young Women Christian Association of Zimbabwe.
Mabasa api yamuri kubata panguva ino ye COVID-19 uye chitarisa nyaya ye 16 days of activism against gender based violence?
Ndingati tiri mumazuva 16 atinocherechedza mhirizhonga inoitwa pakati pemadzimai nevanhurume. Asi zvikuru isu takatarisa mhirizhonga inoitwa kumadzimai navasikana. Saka nguva ino takabatana namamwe masangano emadzimai kuti tive nekutaura kune simba, tichikumbira kwazvo kuti tiwane runyararo, tiwanewo madzimai anoremekedzwa, tiwane kumbunyikidzwa kwese kunoitwa kumadzimai kupere. Tinoita mitambo yakasiyana-siyana nokukurukura kwakasiyana-siyana tichitaurawo kunyange navanhurume navakomana kuti varemekedze madzimai navasikana. Takatanga kutozviita kubva musi wa25 tichipedzawa musi wa10 rinova inenge riri Human Rights Day. Kuti seZimbabwe takapinda mumazuva aya tiri mukati meCovid, tiri mukati zvemeurombo.
Zvii zviri kusanganikwa nemadzimai panguva ino?
Madzimai ari kusanganikwa nemhirizhonga. Muchava kuti mhirizhonga dzanga dziripo hadzo asi dzazowedzera nekuti vanhu vakugara pamwe chete vachisungirwa kugara semhuri yanengati lockdown. Zvinhu zvisina kujairwa nekuti kune curfew, vanhu vakugara pamwe chete. Kana kune vaya vane ukama husina kumira zvakanaka anengati marelationship havasina kuinvesta maari, zvinhu zvinoita kuti kukonana kuvepo. Zvikuru zvikosekwa nokuti kune urombo. Vana baba mari ishoma nemkuti muri irarame raramo ye muzimbabwe yave kunesa uyewo zviri kugosha kune nzara zvina zvina kumira zvakanaka kune zvirwere saka izvozvo zvose zvinoita kuti ukama hwevanhurume nevanhukadzi mukati memba huve hunokanganiswa nenyaya yekuti tine dambudziko redenda rakabata pasi rose asi chikuru chatinoda kuti titarise ndechekuti isu samadzimai tine zvishuviro zveduwo zvatinoda kuti vakomana nevarume varemekedze ukama huripo ziso ravo kana rakatarisa munhukadzi rionewo semunhu anongoonekwawo neziso rakafanana nekuona murume nekuti hapana chakasiyana ipapo asi takaona kuti tine vanazve vaitswa pamuviri vakawanda tine vanazve vambunyikidzwa pabonde tine vana kunyange navechikoro nekuda kwokuti vanga vasingaendi kuchikoro vazhinji vana ava vakazopedzisira vakuita nhumbu saka izvozvo zvinhu zvatiri kuona sokuti zvawedzera pamanhamba atinogara tichiona zuva nezuva tiri kutoti isusu ndezvipi zvatingaitawo samadzimai kuti tinzwike uyewo tinoda kuti varume nevakomana vapindewo panyaya iyi vatibatsirewo vachiudza vamwe varume nevakomana vanenge ati mamale champions
munowanikwa muchishandira munzvimbo dzipi
toshanda mumaprovinces ese yatine mizinda yedu mukuru wedu uri muno muHarare asi kuBulawayo Gweru Bhindura kunyange nekumasvingo tirikowo kwese ikoko
vakomana nevarume vamunoshanda navo vanenge vachiita mabasa ei
vakomana vatinoshanda navo nevarume ava tinovadaidza kuti mamale champions vatinotarisira kuti vatibatsirewo kusvitsa nyaya iyi kunana baba nokuti kusiyana kwemikana pakati pavanhukadzi navanhurume chinhu chakagara chiriko nokuti Zimbabwe ine patriarchy varume vanoonekwa neziso riri nani kukunda vanhukadzi zvoita kuti kunyange mikana munzvimbo dzekutonga zhinji dzina varume kudarika vanhukadzi asi vanhukadzi ndivo vakawanda kudarika vanhurume muno muZimbabwe saka tinenge tichishuvira kuti varume navakomana vatibatsirewo kuti vanhukadzi vane zvavanogonawo kuti vaite kana vakapuwa mukana yakaenzana navo uyezve tine chibatsira kuti mirishonga haizivi iyo inopedza dambudziko rokukonona mukati medzimba asi vanhu vataurira nemurudo zvine ruremekedzo vachiremekedzawo madzimai nevanasikana zvinhu zvatinokurudzira chose izvozvo zvatinoti vakomana vaya mamale champions edu pavanoita nyaya vachiita mitambo yakasiyana siyana nyange pavanoindarakta vakurudzirewo vamwe vavo kuti aiwa mirishonga inoputsa mhuri inokuvadza rudo asi tikashanda pamwe chete namadzimai tichimaremekedza tinogara zvakanaka tinotowana funding inototibatsira kuti tiite mitambo yatinoti varume navanhukadzi vanzwisisane tiremekedzane tionesane kuti aiwa zvinogona kuitwawo nomunhurume munhukadzi anozvigonawo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi ngatisanganei zvakare nemugovera svondo rinouya iye zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu our lives nhasi tine hurukuro namuzvare Linda Masarira vanove mutungamiri webato reLead pamusoro pechirongwa chebato ravo chekuunganidza masignicha egwaro rekupokana nekurudziro yekuti vana vari pasi pemakore gumi nematanhatu kusvika pamakore gumi nemaviri vange vachipiwa zvikwanisiro zvepabonde nezvimwe zvinofanirwa kunge zvichipiwa vanhu vayaruka vane makore gumi nemasere zvichikwira ngatinzwei hurukuro yedu.
Tinoona zvisina kodzero kuti mwana mudiki awanikwe achinopiwa izvozvo zvekudzivirira pamuviri. Petition iyi tangasvika kuendesa musi wechipiri asi taane vanhu vazhinji vari kuda kuisawo maorganization avo nemasignature avo papetition iroro saka tambozvimisa kana tinge takunda tazadzikisawo zvido zvevamwe vakatibata parunhare vachitaura kuti vada kuwedzerawo maorganization avo nemasignature avo vachinge vasadzikisa tozoronga zuva ndofunga svondo rinotevera racho
saka muri kuita izvi muri sangano ripi
petition ita kai nyora tiri batore lepa economist and African Democracy League randino tungamirira nekuti takagara tikaita musangano ne standing committee tikazivisa machedo ema province vakaita ma consultation avo vakaona kuti ruzhinji rwevanhu vanga vasiri kutoziva kuti kune danho rakadaro rakanga riri kuitika kuparamendi kedu saka saizvozvo isu takati tirikuda kumira ne the popular voice kuti ruzhinji rwevana vezimbabwe nevabereki muzimbabwe vari kuti jii nekuti tine dambudziko mukati menyika yedu yekufarira zvose zvatinokurudzirwa nemapoka kana maorganizations enyika akaita sana UA nezvimwe zvakadaro daro vanouya vachinge vaine kuti ruzivo kana maidea vari kuda kuisa mukati menyika yedu asi isusu takaona zvisina kukodzera no tiri vanhu vechivanhu tinetsika namagariro edu uye kana mahuman rights achinzi auya kwatiri anofanirwa kuuya akanangana netsika nemagariro edu kana mahuman rights aya akupikisana netsika nemagariro edu anenge asisiri mahuman rights kwatiri vanhu vechivanhu saka takaona zvisina kukodzera kuti mwana ari pakati pemakore 12 ne16 anzi awane kodzero yekuenda kuchipatara ega pasina mubereki kunopiwa zvekudzivirira pamuviri kunopiwa kana mushonga kana achinge abata maSTI zvakadaro nekuti tinoona kuti mwana anofanirwa ari pasi pevabereki mwana anofanirwa kuchengetedzwa nemubereki asi mwana akasiwa asisina ruchengetedzo iroro tinosiya vana vedu tichisara vakangora
vamwe vari kuti danho irori danho rakanaka nekuti rakanangana nekudzidzisa vana kuti vange vaine ruzivo nemanakiro kana maipiro akaita nyaya dzepabonde vachiri vana vadiki imi muri kuonawo sei
isusu papetition yedu tiri kutokurudzira comprehensive sexual reproductive health education kuti vana vadzidziswe nezvepabonde kuti vagone kuzvidzivirira nekuramba kuita zvepabonde kana vasati vasvika pamakore akatarwa nemutemo chatiri kuramba kupiwa mishonga yekudzivirira pamuviri uyu mwana ane 12 years chatiri kuramba ndechekuti mwana ari below the legal age of majority awane raiti yekuenda kuchipatara kunorapwa zvirwere zvepabonde asi asina mubereki tinoziva mazvirokwazvo kuti munyika redu mune varume vanofarira zvekuvata nevana vadiki pachirungu inonzi pedophilia isu hatiri zvepedophilia muno mwana ngaapiwe nguva yekuti akure njere dzake dzidzame asati atanga kuita zvepabonde
saka pari zvino mava nemasignature mangani kana kuti vanhu vangani vari kukutsigirai
vanhu vachiri kusaina vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vamwe havana kukwanisa kutipa mafigures ekwavari kuti vasvika panhamba yakaita sei
ko iro danho racho ranga richitsvagirwa pfungwa neparamende vasvika papi pari zvino
danho iri ranga riri kutsvagirwa pfungwa neparamende rakanga riri petition zvakare rakaitwa neinonzi act yakanga yakamiririrawo maorganization anenge makumi maviri nemaviri akanga anyora petition iyoyo vachiti ndo zvavanga vari kuda kuti zvigone kunoitwa vachikumbira kuti paramende idzikise makore pachirungu anonzi age of consent yekuti munhu anogona kuenda kunorapwa zvirwere zvepabonde kana kunomwa iyo mishonga yekudzivirira pamuviri kuti isvike pamakore gumi nemaviri
tinotenda zvikuru muzvare masarira
aiwa tinotenda
Manzwa kubva kumutungamiri webato rinopikisa reLead muzvare Linda Masarira vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Zvongwa yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwasvika pazviuru gumi nemazana mashanu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 10,547 mushure mekuwanikwa kwevanhu zana nemakumi maviri nevatatu kana kuti 123 vaine chirwere ichi uye munhu mumwe chete achifa kumanikaland
kuvota kwe kusarudza nengo dzeutungamiri wematunhu madiki kana kuti district coordinating committee webato rezano PF kunononoka kutanga mumatunhu akawanda nekuda kwezvimhinga mpinyi zvakasiyana siyana. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti vanobvisiswa zviuru gumi zvemadhora yemunyika semari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekurova mumwe mudzimai wekuRussia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chedu nhasi, munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemi rindiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zidobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Ngali tshona njani zulukantaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 5 mfalakazi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli webandla le MDC Alliance umnumzana Tendai Biti ukhululiwe esitokisini ngemva kokubhadaliswa imali yesibambiso kucala lokuthuka omunye wesifazane odabuka kwele Russia.
Ukuthi singazakwazi ukuthi umuntu esimthembileyo lo ubotshwa ngezepolitiki, ubotshwa ngurhulumente.
Kwesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lizaqhubeka limemetheka kakhulu koBulawayo ngoba abantu bayaphithizela befuna ukuziphilisa okungabafaka engozini yokuthelelana leli gciwane. Izakhamizi zemaphandleni sezikhuthazwe ukuthi zisebenzelane kuhlelo zokuzithuthukisa ezivalisa ukufuya kanye lokulima.
Iphato kethu saqasa uyakha ngoFebruwari, sikhangelele ukuthi ngoApril saba sesifakile imbuzi zethu, sokwathi nge-lockdown leyaba khona ngoMashi sizacina sesiqhathisa izibaya zethu ngo-August.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wabakhokheli bebandla le-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti obotshwe izolo phezu kwecala lokuthi wathuka waze waxopha ngomunwe esinye isizalwane sakwele Russia ukhululiwe ngemva kokuba umantshi edalele Magistrate Court eHarare unkosikazi Bongai Mutshutshuti enqume ukuba uBiti kumele ahlawule inkulungwane ezilitshumi zamadola i-$10,000 okuyimali yesibambiso sebail. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UBiti ubotshwe ngolwesihlanu esetheswa umlandu wokuhlasela unkosikazi Tashiana Aleshina, yena ukubikwa eyingxenye yabafakazi kolunye njalo udaba oluphathelene lesinye isizalwane sakuleli esimelwa nguBiti emthethwandaba. Kodwa uBiti uyalilandula leli cala. Umtshutshisi unkosikazi Aida Maromo akasiphikisanga leso sicelo sikaBiti sokuba atholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. Ngaphambilini kokuba ethule isinqumo sakhe unkosikazi Mtshutshuti, igqwetha likaBiti umnumzana Alec Mtadehama ubekhalazile phambi komthethwandaba phezu kokuhlukunyezwa kukaBiti kusukela ngesikhathi esiyanapoliseni emveni kokubala ngodaba lwakhe kumaphephandaba ezwe ukuthi uyadingakala ngamapolisa wasevalelwa esitokisini. Umtadehama uthi ufuna umthethwandaba uzihlolisise lezo zikhalazo zokuhlukunyezwa kukaBiti esithi ngoba kuyikwephula ilungelo lakhe. Lezi zikhalazo zibalisa ukuncitshwa amanzi lokudla ngesikhathi esemapoliseni, ukuvalelwa ngecala ebelingakudingi lokho, ukuhlaliswa endaweni kungalandelwa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lokuthelwa izankosi ngesikhathi esiwa emthethwandaba. Umantshi unkosikazi Mtshutshuthi unqume ukuthi mazihlolisiswe lezi zikhalazo, impumela yazo ize kwethulwa emthethwandaba mhla lelicala liqala ukutholiswa. Isikhulumeli sebandla le-MGC Alliance unkosazana Fadzai Mayere uphe umbono webandla lakhe phezu kokwehlele ubithi.
By 2 o'clock, 2 p.m. yesterday, the docket was already.
The whole lesibili emini lichayevele esegqedile ukuyibhala idocket yodaba lukabithi. Amapholisa kodwa ala ukuthi amuse emthethwandaba ngemva kokuba ebabonisile ukuthi lokho kungenziwa njengoba isikhathi lesisakhona.
Together with his lawyers, obviously, you can take me to court now and we can deal with the V-mount hearing.
Sixoxe lengcwethi kwezokucubungula ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu umnumzana Jenesani Ntungakwa wapha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Into eqazekileyo ukuthi khona maso kule ecala elinje lingaba liqiniswa kumbeni sonke sikhangela ngamehlo ukuthi sabe singazakwazi ukuthi umuntu esimthembileyo lo ubotshwa ngezepolitiki, ubotshwa ngohulumende, kumbeni yena engumuntu nje akaziphathanga.
Ukutholiswa kwecala leli kuzaqhubeka mhlaka 18 Zibandlela ngomnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lizaqhubeka limemetheka kakhulu koBulawayo ngoba abantu bayaphithizela befuna ukuziphilisa okungabafaka engozini yokuthelelana leli gciwane. Kumanani akhitshwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke, idolobho lakoBulawayo yilo eselihlala likhokhela. Izolo phakathi kwabantu abedlula ikhulu 123 abangamachumi amathathu 50 bebengabakoBulawayo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyoBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Kuyakhanya ukuthi ama statistics amahlanga nase sikhuluma ngaleli gcikwane leCovid kukhanya abantu abaningi bayahlangana lalo. Sikhuluma kanje kathesi ukuthi lama isolation centers amanye ayike ahlale ngelabantu okwesikhathi esidluleyo. Kathesi sizwa ukuthi kulabantu kuyatshengisa ukuthi umumo movie awumhlanga, khonoko kuyasikhomba sobala ukuthi igcikwane leli alikhethi muntu, lihlasele nje wonke umuntu. Siyezwa njalo futhi lezinye izikolo lapha kuthiwa ababalisi labantwana bezikolo igcikwane lihlasele. So kusegcekeni kathesi ukuthi lapha koBulawayo umumo wethu awumhlanga. So udinga ukuthi kube le ndlela zokunazela sibili ukuthi sizame ukuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane ngoba singaqhubeka sinje impilo zethu labantu abethu zikhanya zingaba phakathi kohlupho olukhulu.
Kuyini ngokubona kwakho okungakubangela ukuthi igciwane leli lingani libhahile kakhulu endaweni zakoBulawayo khona ngapho? Kungakubangelwa yini?
Nxa nginazelela mina umumo ongabe usenza kumubangela ukuthi leli gciwane likhanye lisabalala lingena ebantwini abaningi, kuyindlela abantu esiziphatha ngayo. Okokuqala engakutsho ngathi mina liphango, abantu ngenxa yokuthi bayaswela, abantu balambile. Uzananzela ukuthi lapho abantu abathola khona amathuba okubana bathengise labe esithi informal sector kumbe bathengise okusemthethweni bonge emthethweni, uzananzela ukuthi abantu bakhanya sebeminyene kule ndawo silozinanzelelayo khona bemzini wakoBulawayo ukuthi ungahamba ngezikhathi zantambama ukuthi ama-3 kuma-8 kabe zokugcwela abantu bethengisa imihlobo yonke, othengisa ithukela ngothengisa ithukela, othengisa amabhanana ngamabhanana, amatamatisi, amagwili, amabhethana. Khona khona yiko kwenza uthole abantu sebeminyene silungaba sebebona ukuthi leyi ndawo ikhanya ilabantu bokuthi ungayakiyo, abantu bayathenga. Ngokuqala ngathi indlala ebangela lokho. Okwesibili sibona ngathi abantu futhi abahloniphi imithetho yafakwayo. Silabanye abantu abangelandaba odla nxa uhlangana labo abantu bayatshela sihambe sifakile loko kuvala amakhala lemilomo amamask. Kodwa isikhathi esiningi yabona abantu bengakufakanga, lanxa bekufakile ubona abakufaki abakugqoki ngendlela yakhona, baya bengavalanga amakhala, bengavalanga imilomo, ifake ngaphansi kwesilevu la. Uzabona kuphela umuntu esesiba lentshukutsho ukuthi adonse nxa esebone ukuthi nakamapholisa. Ngezinye indlela imfundiso ebantwini ayikangeni, yaze yazika ukuthi bananzele ukuthi lezi zinto okuthiwa sizenze bonke social distancing, i-sanitizing, asiyenzeli amapholisa kumbe umthetho, kuyindlela yokuvikela impilo zethu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi yeyoBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le koBulawayo. Ibandla leZANU-PF namhla lenze ukhetho lokudinga amalunga edale le-District Coordinating Committee esigabeni seNkabazwe. Umbuthano lo ubuqoqwe edolobheni leGweru uke wamiswa kulandela ukuna kakhulu kwezulu. Ekuphethweni kwalumbuthano kube lokukhonona ukuba ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu namhlanje zibuthene kogudu emangweni wakotshiwara esikhumbuzweni sikanina umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa obhubhe ngenyanga kaNtulikazi wonalo umnyaka.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe.
Kwezemaphandleni, izakhamizi zemaphandleni sezikhuthazwe ukuthi zisebenzelane kunhlelo zokuzithuthukisa ezibalisa ukufuya kanye lokulima ukuze zinqobe ingxaki ezivele ngemva kokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus lonyaka. Lesi sixwayiso sivele lapho kusungulwa uhlelo lokufuya imbuzi eBethel eGwanda South. U-Albert Ncube usiphala oludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Ekhuluma emkhosini okuvulwa ngokusemthethweni kohlelo lokufuya imbuzi eBethel ngolwesithathu, umnumzana Mahorosi Makurani umgcini sihlalo webhodi ye-Edward and Love Memorial Trust ukhuthaze izakhamizi ukuthi zixhasane kunhlelo zokuzithuthukisa ukuze zithole inzuzo ethe xaxa. I-Edward and Love Memorial Trust incedisana lezakhamizi kunhlelo zokufuya lezokulima ukuze ziyenelise ukuziphilisa lapho kule ndlala. UMakurani uthi kuyadingeka ukuthi kungabi labavalelwa phandle kulezi nhlelo.
Kuba nzima ebantwini abakhokhekileyo, kumbe ufice ukuthi kuba nzima ebantwaneni. Thina isifiso sethu ezedwa tindlovu ukuthi siqinise ukuba inclusive kwamaprogramu eprogramming yethu, wonke umuntu azizwe a part of that program.
Kusungulwe amadlelo embuzi lapho ezizafuywa khona phambilini ngokuthi zithengiswe. Unkosikazi Duduzile Ndlovu esamlodi eGwanda South ngumsekeli kamgcini sihlalo weGwanda Study Circle Farmers Association uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kubabisele muva.
Iphadokethu sasiqasa uyakha ngoFebruwari, sikhangelele ukuthi ngo-Epreli saba sesifakile iy'mbuzi zethu. Sokwathi nge-lockdown le yabakhona ngo-March sizagcina sesiqalisa izibaya zethu ngo-Agasti, safaka iy'mbuzi zethu mhlaka-3 Agasti, ukusibisele emuva.
Unkosikazi Sibongile Masuku ongumfelokazi njalo ekuhlelo lokuthunga izikhwama ngamangqongqo abalibiza ngokuthi hamba labahambayo uthi kuyabasiza ukusebenzelana ndawonye.
Ngasuka lapho ngaya kwakha indlu yami ngaleso sikhathi ngiseselwe ngufelokazi obuhlungu. Hayi, ngathola indlenhle ngajabula ngemali yezikhwama engizithungayo ngamangqongqo.
Unkosikazi Opha Mabhena oyebhalula uziphilisa ngokufuya inkukhu labanye bakhe kodwa layo khala ngegciwane le-coronavirus.
Kathesi sesiyingani sesithethu into nje esiyihlupho kwakathesithesi mkhuhlane nalo bekhona ukuthi le nkukhu zinganasisathola kahle zeziselakala lokudla okukhwela kokuphela. Kodwa hhayi, siyazuza uncedo ngoba siyaphila le moli sifundisela abazulu.
Osaphethe isihlalo somqondisi we-Edward Ndlovu Memorial Trust unkosikazi Vivian Moyo uyalandisa ngohlelo lwama-study circles athi soluqhelile.
Instead ukuthi babe ngama-singles besenziwa ngama-group okuncane, sebe ngama-associations where they are putting ama-livestock together so that they penetrate ama-bigger markets to sell whether imbuzi or to sell as meat, like they are upgrading ukuthi bazuze lama-stands ukuthi bakhe ezinye izakhiwo where they can control the production of their livestock.
Umnumzana Phineas Maphosa ongukansila ka-Ward 14 uthi ziyasiza kakhulu lezi nhlelo zama-study circles esigabeni sakhe ikakhulu ngalesi sikhathi sendlala.
Ziyabanceda ngoba ngathi sekunje kunzima ukuthi badinge ukudla mbe badingeni bathole le mali, kodwa nxa bele ma-project anjengana kumbe inhlelo njengazo lezi kuyabancedisa. For instance, nxa ukwazi laphana besithiwona bake bathengisa izifuyo zabo, bethengisa ko-okay lakoze Brian imbuzi zabo bazuze imali ethize, kwenza kutshengisa ukuthi ona imali yabanceda ekuthini bazuze indaba njengokuthola ukudla kumbe lezinye inhlelo ababelazo. emakhaya.
Kusenza lokugatsa lwezempila kahle. Lobeke ukuthi nani labahlaselwe ligciwane le-coronavirus ezansi emandebeleni selikongelaya kwaba likhulu lamajuma esikhombisa. Ababanjwe igciwane le-coronavirus kwinsukwane esanda kwedlula babalisa amanye amakhansila kamansipala weGwanda kanye nezisebenzi zeGwanda Royal District Council lebhanga le-CAPS othe udala ukuvalwa kwalezi ndawo. UZulu ukhuthazwa ukuthi alandele iziqondiso zokulwisana laleli gciwane ngokugqoka ama-mask, ukuqhelelana lokungabi baningi ndawonye ngoba selimemetheka ngamandla. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawondeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lokhu sikudaba lwezemaphandleni. Izakhamizi zasesilobela phansi kwenduna uMalisa ziyakhonona ngokuswelakala kwedibha emangweni waseNdlamathuli laseMasuthi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi izakhamizi lezi seziqede umnyaka wonke zingadibhisi inkomo zazo kulumango sokufaka inkomo lezi engozini yokuthola imikhuhlane ebangelwa yimikhaza efana le-tickborne, leyamasondo, lomlomo, i-foot and mouth leminye. Izakhamizi zakulumango ezikhulumele Studio 7 zibike ukuba udubuso olukhona yikuswelakala kwedibha eNdlamathuli laseMasuthi. Umnumzana Sahle Mahlangu osuka kuward 21 phansi kukamlisa umnumzana Mjikiza wathi uthi udubo olukhulu yikuthi kabala mali yokudibisa inkomo zabo.
Wadi 21 Mjikiza wathi hayi inkomo sezesikhathi nyawuya 2 years ingadidi sezisifa ngemkhaza we. Ukhambanisa ngokuthi sezisifa kuthiwa ngibiisifo i-tickborne disease yana sezisifa zini.
Esinye njalo isakhamuzi esikhulumele Studio 7 umnumzana Mustafa Sibanda uthi udubo lolu soluphazamisa inani lenkomo ezitholakala kulumango.
Sibabaselela futhi okokuthiabatolazi yabona ukuthiezizazana kuthi ukuthi azinzi zana zimukise ngoba ingene seyawo mabamani kuzele baphupha bethisika mina lemuva okukhona amatumi akhona kahle lapho.
Esinjalo isakhamuzi esuka kuward 28 umnumzana Bernard Mangena uthi uhulumende kumele asize izakhamizi lezi ukuze zidinge indlela yokudibhisa.
I think I'm starting 6 February, see the new date of my year, that is from 26 April.
Umangena uqhubeke ichathisa ngodubo abalalo.
Udaba lethu esilihlupha ngalo yikuthi isibhorane sethu sesagqibeleka alibana vele isibhorane sikhona vele inkomo zethu ingaziphiwi ngobana idibha likhona. Ntamapati iqiniso yikuthi inkomo iproblem yisibhorane, isibhorane sesiba le-extra kwaqeda kada sidibekile.
Izakhamizi zesilobela ziqhubeke zisithi uZulu weZimbabwe kumele ancede kulumango ngoba udubo lolu lulakho ukuqeda inani lenkomo elizweni xa lungalungiswanga. Ngesizwe njalo isakhamuzi umnumzana wathi egcizelela.
Embele ezinye ngazitela mbele siyake zame ukuvethi naye ukuthi sifuna ijibha ukuthi siphi zinkomo akulanto ebuyayo.
Imizamo yokukhuluma lenduna uMalisa yehlule ugatsha lwezokulima lalo lungakasiphi imbono yalo ngesikhathi sisiya emoyeni. Mele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ikudibana zihlobo olibulisayo ngupresidenti Jeremiah ngimele uSithandekile Mhlanga. Kuhlelo lamhlanje silo nkosikazi Maria Rusike yena-ke oseNgilandi. Nkosikazi siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga. Okokuqala ngiyabonga ukuthi usinike isikhathi sokuthi sikhulume ngesikwenzayo. Siyabingelela njalo kubalaleli abe-Studio 7. I-Royal Destiny okwamanje sisamile ngoba i-Royal Destiny liqembu eli ebelande ngabantwana especially abantwana bethu bahamba kuma universities njalo sisebenza lama artists azimeleyo akundawo ngendawo so kuye kwasinzimela ke ngokuba zintsalo ngesixhosa sithi kuba zintsalo kubalela le okwamanje sisamile ukuthi sike sithathe break sikhophe umoya sibone ukuthi singaqhubeka kanjani ukuya phambili kodwa ke ku Royal Destiny ivision yethu kakhulu ngeyokusebenza sisupporta abanye ama artists ngoba i-industry yomculo i-industry eyenza abantu babe isolated okokuthi sometimes uyabe ufuna ukuthi uhlangane labanye abaculi likhulume ngezinto ezilihluphayo njengama artists so sivele nje ku Royal Destiny sihlangene lamanye ama artists siyabe sixoxa si encourageana sibonisana sisupportana sifundisana futhi ilizwi likaNkulunkulu eliyilo elisipha amandla ukuthi siqhubeke ngomculo wegospel ngoba umculo wegospel ngumculo olezilingo olwiswa ngusathana kakhulu so kuleyo branch ke asiyekelanga siloko sila baculi esisebenza labo esibasupportayo
alisahlangani vele sokwahle kwama konke kumbe selibuthana ngezinye indlela
sesibuthana ngezinye indlela sesibuthana ngezinye izizathu asisabuthani kakhulu ngokurekhoda umculo okwamanje kodwa sibuthana sincedisana so sesilohlelo olutsha olungumntwana weRoyal Destiny okuthiwa yi-Inspire Nations
chasisa ngi-Inspire Nations le
i-Inspire Nations lohlelo esilwenzayo umsakazo we-Radio 54 lapho esi-celebrator abanye abaphumeleleyo sincedisana nje ukubonga uNkulunkulu ngasenzela khona sikhuthaza labanye ukuthi bafunde kulabo abaphumelelayo sesilabaculi abaningi esibaletha kulolu hlelo sifunda ngokuthi kuyini okwenza ukuthi baphumelele kanjalo ke siyaxoxa njalo nangezinto ezisihluphayo nomntwana weRoyal Destiny osakhula ke naye sikanetha luhlelo esithe sakhona ukuthi silwenze kulezi nsuku ze-COVID ngoba sile sikhathi sokuthi senze something uNkulunkulu wafaka ke enhliziyweni yethu ukuthi senze something virtually kumedia virtually ukuthi sisupporte abanye siphakamise abanye
belilalele kungxoxo esiyenze lo nkosikazi Maria Rusike isikhathi asavuma ukuba siqhubekele phambili sesisimalapha olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Victress Mathutu, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane abahlala kwele South Africa eZim Imbokodo. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukanyukela umsakazi, ngiyabingelela kubalaleli.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani kulandela ukuvulwa kwamabhoda ikakhulu le eBridge bakhona yini osebezwile asebehambile kumbe ukuphenduka bevele ekhaya?
Msakazi, ngicabanga ukuthi ngimva kokuthi amabhoda avulwe ekuqaleni kwena lenyanga esiqalileyo abantu abaningi babelesisa lokuthi bafuna ukuhamba ekhaya. Uhlupho lungathi kusebantwini laba abafuna ukungena eSouth Africa lapha emngceleni weBridge bengena bevelele eZimbabwe. Engibona ngani bathi bahlutshwa kakhulu yiwo la ama-certificate awe-COVID-19 ukuthi kumele uze la ama-certificate COVID-19 abonise ukuthi awunaso awunalo igciwane leli le-coronavirus. So kungathi ukuya ekhaya kuyahambeka mpeli kusuka eSouth Africa usiya eZimbabwe kuyahambeka. Sisalinde kakhulu ukuthi njengoba kuyimpela nsuku omalayitha bezaphuma bethwale behamba ekhaya, sibone ukuthi bayahamba kuba njani emngceleni, bazodlula kanjani, and ma sebejika ukuthi bajike bephuma eZimbabwe bengene eMzantsi Afrika kuzoba lula mbe kuzoba nzima ungakanani.
Yona iminyaka yonke ngalesi sikhathi abantu bayandise ukuhamba ngobuningi besiya ekhaya. Kodwa ubona njani kulo umnyaka?
Msakazi, yayibona lento yobhubhane lwegciwane leli le-coronavirus ingathi imoshe izinto eziningi njengoba ibivele imosha kusukela icale ukuba khona ekuqaleni ngomnyaka. Lamanje ingathi izokwehlisa kakhulu izinga labantu abazofuna ukuya ekhaya. Okokuqala kuzabe kusenziwa ukuthi abantu abazafuna ukuphuma eSouth Africa besiya eZimbabwe, indleko zakhona vele zizaba ziziningi, abantu abaningi kuzaba nzima. Kanti futhi abanye abantu bayesaba ukuhamba ukuthi baphume basuke lapha emsebenzini bahambe baye eZimbabwe, basuye ekhaya leZimbabwe. Iningi labantu likhala ngokuthi kusekungenzeka ukuthi mhlawumbe sithi sikhona ngale kuvalwe futhi kube le lockdown, sigcine sehlulekile ukuthi siphindele emsebenzini. Abanye futhi bakhala ngokuthi eZimbabwe abakhoshiwa ngama-test la afunekayo ukuthi atholakala nzima mbelulo okungakanani nxa behambile mase befuna ukuthi kuze bathole ama-test lawo bayi-testa for i-COVID-19 ukuthi batholakala ukuthi ba-negative. Abantu basemangqiyana abazi ukuthi kuzoba lula mbe kuzoba nzima okungakanani ukuthi bayenze leyo. So abantu bangathi basamile kancane ukuthi bahambe, wabona omunye la usalinde ukuthi aqala bonke abahambayo bazohamba bajike njani. So kulesi sikhathi sikaKhisimusi lowo ngathi sizabona abantu besiba balutshwani kakhulu, ngathi bonke abantu basengani bare kungabazi ukuthi bahambe bangahambi. So kuzoyenza ukuthi sibone inani labantu abachapha umngcele ngale festive season lisiba lincane kakhulu.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ayi, ngiyabonga Msakazi, ngibongela kubalaleli. Sengathi abantu bengaba lokuhamba okuhle, laba abahambayo abasuka kwabanye amazwe besiya eZimbabwe, bantu batheste bahambe besazi ukuthi banjani ngesimo sabo sobhubhane lolo lwe-coronavirus. Ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Victress Mathuthu okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane abahlala eSouth Africa eZim Imbokodo, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Sizigqibe ke ezalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa oluqembu leDubute Warriors lona eselethule idlalade elitsha elilesihloko esithi uMasila kudliwa. Untungameli Nkomo uyalandisa.
Dupute Warriors liphuma khona kanye koDupute ePlumtree. Umkhokheli waleli qembu uThobani Duve ulonda imbali yabo.
Siqale ngo-2014 sakhipha album ethu Kopu Kopa, sabuya ngo-Sasidleni Indlebe 2016 nguVuma, 2017 nguZonelwa Mvunye, 2018 Ingqobe, 2019 ngeRabutho, and then 2020 hit song uMasila kudliwa enethunga kayisengeli phansi. Kwafitshane nje ngiyimbali engingayichaza ngeDupute Warriors. Number 4 wethu ababalisela uGray Tony Chuma, uMillicent Dube noThindo Manyanga, uPromise Jovu, uRhythmist.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi bahambile uqokile lingafulatheli kanye lethi ukugula. Abanga
abathanda ukuthenga idlalati balithola ngapi tu?
Njengoba thina si-based eSouth Africa, idlalati letelitsha litholakala khona eGoli. Uthinta inombolo engizozisho manje ngu 0726046784. Ma ungaphandle kweSouth Africa, just remember ukufaka i-code ngu 0027 ubusufaka ukuthi 7260467684.
Yiwaphi amazwi ongawachiyela abalandeli?
Abalandeli womculo werumba siwukhuliseni, siziphathene kahle, sitholele ama-CD ama-original. Ngiyakhuthaza njalo ukuthi abantu besubscribe kuDupute Warriors official channel ku-YouTube. Ibhale Dupute Warriors official, just subscribe to that channel ukuze nathi siqhubeke siguguzeleka ukuthi siliphakele uluju lwendlebe.
Aphuma ke enkundleni abaqhawe eDupute Warriors ngale.
Lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.